ndinomutaurira vakomana sitori inoita akadzi munyika muno nevarume vazhinji varume avatuka akadzi avo kwanzi a iwe mukadzi iwe unoda zvokudi izvo mukadzi ndiwo nyenge murume musingazviziba hino nhasi panaapapa ndiyo ngoma iri pano yekuti unongoti pamukadzi omunhu takataka unobateipo iye unoti kwanzi nyenge ndeyekuti waindisekerera saka ndoda kuzomunyenga panapa hino ndiyo ngoma yechetema parao
takataka zvaita sei joni wanisekerera vakuru ndine pamukadzi weumwe takataka zvaita sei bhoi wanikangire nyama inonaka
hauzi shamwari ndiondae
pamukadzi weumwe takataka zvaita sei joni wanikangire nyama inonaka mukadzi womunhu takataka zvaita sei boi wanibikire tii biko ndine
vazhinji varume kwai vanyenge mukadzi wangu havazivi kuti mukadzi ndiwo unonyenge murume budu
pamukadzi woumwe takataka zvaita sei joni wanikangire nyama inonaka pamukadzi woumwe takataka zvaita sei bhoi wanisekerera vakuru ndi chibva ndokuchaya chibva ndokuchaya iwe wanikangire nyama inonaka tula ndokuchaya mupana tula ndokuchaya wanikangire nhivunhenda pamukadzi woumwe takataka zvaita sei joni wanikangire nyama inonaka pamukadzi womwe takataka zvaita sei bhoi wanisekerera kurundinda pamukadzi womwe takataka zvaita sei bhoi wanibikire tii inonaka pamukadzi womunhu takataka zvaita sei joni wanikangire nyama inonaka tula ndokuchaya mupa wanibikire tii diko.